kwedu uko tikuspinge sendro saka mamwe maodzi kuspinge sendro like what man iro ine ekuparuka maposta a president we alliance president Nelson Chamisa pamwe chete na MP na kansela weko
zvakatwa rini izvi
twa 6 Julai unoyo pakuratidza maposters ku what man iro pa maungo business center maposta iwayo aiswa ipapo paanamirwa ipapo then pakasvika murume anonzi Themba Shumba ane zita rake ranochedzerwa naRuth Chikavhanga ndokubva abvarura maposters iwayo zviya zvezvi ndobva tange kuintindira kuti ari kumasvava kumuvhurusira kuti anzito kupishira mumba after election then adaro zviya zvi ndobva izvi yaiswa kuna aspiring candidate weMDC Alliance MP Livingstone Dlomo ndobva atora nyaya iyi ndobva aisa kupolisi then aisa kupolisi musi wa 7 mapurisa akaenda ikoko masi ya 18 nevetisi vaenda ikokoko ndobva vazotora Shumba ndobva vauya naye kuno kupolisi kunoku nanhata asati aziviswa kuti kesi yacho yakavhurirwa doketi here kesi yacho yakabvisirwa faini here ichaenda kukoti here hasina kana information yatikuziva izvozvi
saka nyaya yacho yakangopera yakadaro
because yakatodzokera mucommunity akutooneka mucommunity akutotenderera hapana kana chatatsauswa
ko pari zvino zvinhu zviri kufamba sei
kwera nezuro takasangana na Africa challenge yakadaro what 8 ro futa again kuna Medellin Maremuzi aritakaritete yeMDC Alliance akanzera ikoko kakabharwa futi maapotas atiwo nemurume anonzi Bangwayo ikaenda futi kupolisi but still izvizvizvi maposta akangotaisitendomubata pakasira mubata futi